manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitetenyura tiri mu Washington DC Lingena lichona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri kukadzi 7 2023. Makateerera kuStudio 7 nepenyiro yenyaya dzirikuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndine Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri webato reTransform Zimbabwe vaJacob Ngaruvhume vomiswa pamberi pedare vachipomerwa mhosva yekuda kupidigura hurumende yevari kuramba. Bato rinopikisa reTripleC rokurudzira kuwandudzwa kwemimwe mitemo yesarudzo. Zimstati inoti varombo nevakaremara havana rutsigiro rwakanyanya rwavakawana kubva kuhurumende munguva yaipararira COVID-19 zvakanyanya munyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mufakazi panyaya iri kupomerwa mutungamiri webato rinopikisa reTransform Zimbabwe vachitungamirawo zvakare sangano reJuly 31st Movement vaJacob Ngaruvhume anoti munyika maisazove nekusagadzikana kana dai kuratidzira kwakanga kwashevedzerwa navaNgaruvhume kwakabudirira. Izvi zvabuda pakutongwa kwenyaya iri kupomerwa vaNgaruvhume yekunzi vakakurudzira mhirizhonga muna Chikunguru 2020. Mutoro wedu wenhau Frank Chikore anoti panyaya iyi.
Vashipa ufakazi panyaya iyi mukuru wemapurisa Law and Order mudunhu reHarare Officer Commanding Crime Edmo Muchineripi Runganga vaudza dare kuti mashoko akaburitswa navaNgaruvhume paTwitter vachikurudzira veruzhinji kuti varatidzire aizokonzeresa mhirizhonga nekusagadzikana munyika sezvo vachiti vamwe vanhu vakaita savaJimu Kunaka vaimbova nhengo yeZANU PF vakatobuda pachena kuti vaitoda kupandukira hurumende vachibvunzurudzwa negweta ravaNgaruvhume vaLove More Maduku varunganga vati vaNgaruvhume ndiwe muridzi wedande mutande repaTwitter rakashandiswa pakubudisa mashoko aya vachiti havana kumbobvira varamba dande mutande iri pavaive mumaoko emapurisa varunganga vati havana kukwanisa kubata kambani yeTwitter pamusoro pepeji iri nekuda kwezvikonzero zvavasina kuda kudoma mudare kunyange hazvo vabvuma kuti kambani yeTwitter yoga ndiyo inokwanisa kutaura kuti peji reTwitter ndere musungu ari pamberi pedare here kana kuti kwete varunganga vati zviri pachena kuti dande mutande reTwitter rakashandiswa iri nderavaNgaruvhume nekuti vakamboenda panhepfenyuro dzakasiyana vachikurudzira kuratidzira vatiwo vanoziva kuti vanhu vanogona kushandisa mazita asiri avo paTwitter kana paFacebook asi vati uchenjeri hwemapurisa hwakabudisa pachena kuti dande mutande reTwitter rakashandiswa nderavaNgaruvhume vachibvunzwa nemutongi amai Feresu Chakanyuka kuti chii chinofanira kuitwa nemapurisa kuti vaone kuti peji repadande mutande reTwitter nderani varunganga vati hurumende dzinofanira kunyorerana matsamba sezvo muZimbabwe musina kambani yeTwitter asi vati havana kuita izvi vaMaduku vati mapurisa havana kuita basa ravo nemazvo
vari kuyama witness yemapurisa tiri kuvabvunza nyaya yekuti kuvanoziva sei kuti Twitter account vari kuti Ngaruvhume aitaura paTwitter vane mastatements avakatora paTwitter asi mubvunzo mukuru ndewekuti vanoziva sei kuti ndiye Twitter account yaNgaruvhume iye Ngaruvhume akaramba kuti aisombo Twitter account munhu anongoshandisa hake zita rake saka haana kumboshandisa Twitter account yakadaro saka nhasi mudare mupurisa mukuru auya achipa evidence abvuma kuti iye haana rumwe ruzivo rwekuti ndeyake anongofungira chete kuti ndeyake
vaNgaruvhume vati kumiswa kwavari kuitwa mumatare kushungurudzwa zvine chekuita nezvematongerwo enyika
nyika ino hainganaki kana capture yejudiciary yedu isina kugadziriswa havana kana evidence nofunga mazvinzwira matauriro avo havana kana evidence
vaenderera mberi vachiti izvo zvinopera chete kana ruzhinji rweZimbabwe nevemapato ezvematongerwo enyika vakabatana kuita chinhu chimwe chete
ngatibatane tirwire zvinodikanwa kurwira tisati tapinde pasarudzo inotevera
mutongi wedare amai Feresu Chakanyuka vati nyaya iyi godzoka kudare musi wakukadzi 15 apo muchuchisi wenyaya iyi Muzvare Tendaishonai vakatarisirwa kushevedza mumwe mufakazi kuti ape uchapupu hwake mudare. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikowore.
Rubatsiro runopiwa nehurumende kana vanhu vavirwa nematambudziko runonzi haruna kupiwa vakawanda munguva yekupararira kwecovid-19 uye runonzi rwakadererawo kunyangwe vakawanda vasina mabasa. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vachitura zvakabuda muongororo yaitarisa kuti chirwere checovid-19 chakakanganisa zvakadii upenyu nemararamiro everuzhinji munyika, vaGron Chirongwe vanoshanda nezimstat vatoongororo yavo inoradza kuti vanhu vashoma shoma ndivo vakabatsirikana nezvirongwa zvehurumende paipararira zvakanyanya denda recovid-19.
National level munyika yese 2% yevanhu vakanga vari mutsarudzo vakataura kuti vakawana COVID-19 cash transfer, 3.3% vakawana chikafu chavakapuwa kana kuti upfuko chibage chavakapuwa nehurumende kana kuti nemadhona, 0.1 vakareceiva vakawana rubatsiro rwekushanda mumabasa ehurumende public works program.
Hofisi inoona nezvekufambiswa kwemari yehurumende kana kuti Auditor General yakaburitsa rimwe gwaro gore rapera rakaratidza kuti kwakaita uhore hunotyisa uye kutadza basa pakupa vanhu mari yekubatsirikana yainge yavimbiswa nehurumende. Mari yaifanirwa kupiwa vakaremara, vana nenherera yakatadza kusvika kwayaitarisirwa uye imwe mari yakatosara asi vanhu vachiyaura nenzara. Gurukota rezvemagariro vanhu vapo mavhima vakati vari kuongorora nyaya iyi uye dare reparamende riri kukurudzira kuti paongororwe kuti mari idzi dzakafambiswa sei. Vanoongorora nyaya dzezveupfumi vamasimba kuchera vati zvabuda izvi munyaya dzerubatsiro rwakawanikwa zvinoratidza kuti hurumende haina gadziro yakakwana panowirwa vanhu nematambudziko.
Akatarisa mari dzaipiwa vanhu nguva dzecovid-19 vanhu vachina vashoma, vanhu vakabatsirikana nemaprograms ehurumende vashoma, zvoreva kuti pane zviri kukanganisika.
VaSimon Masanga vaudza Studio 7 kuti hurumende ine zvirongwa zvakasimba zvekubatsira vanenge vachitambura munyika asi vakati panyaya yecovid-19 rubatsiro rwakaderera sezvo denda recovid-19 rakakanganisawo mashandiro avo.
Tanga tisina kugadzirira kuti tichasangana nedambudziko rakakura secovid-19. It was challenge yanga iri pakuregister mabeneficiary kuti vanhu vanga vasingabvumidzwi kufamba kuti tiite door to door. It was also not possible because vanhu vaitya chaizvo kuti shuwa mungati tifamba door to door muchiti kune COVID.
Vachitaura nezvemararamiro everuzhinji vachirongwe vati ongororo yavakaita inoratidza kuti vazhinji vari kurarama neku
vanhu vazhinji vomunyika vanorarama nokutengesa, kutenga nokutengesa. Uwandu hwavanhu ava vanga huchiita 79%.
Vakuchera vatiwo izvi zvinoratidza kuti vanhu vazhinji vari kutambura munyika sezvo vari kurarama nekutenga zvinhu zvakatogadzirwa nechekare vachitengesawo. Ongororo yezimstati inoratidzawo kuti vanhu munyika vachanyatsotevedzera nzira dzakatarwa nebasa rezveutano mukudzivirira denda recovid-19. Asi mutauriri webasa rezveutano vaDonald Mujiri vayambira veruzhinji kuti chirwere ichi chichiriko.
Chikurudzira vanhu kuti vaende kunobayiwa ava vasina nekuti mishonga iriko. Munozviziva kuti kana ukaenda vanhu vari crowded vakawandisa vanhu unofanirwa kupfekawo masiki yako.
Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Bato rinopikisa Resistance Coalition for Change riri kukurudzira kuti mimwe mitemo yesarudzo dzakanzi nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa dzinogona kuitwa muna Nyamavhuvhu ivandudzwe. Izvi zviri kuuyawo apo dare repamusoro-soro reConstitutional Court riri kutarisirwa kunzwa nyaya yakakwidzwa kudare iri yekupikisa maitirwo akaitwa neZEC pakuganhura matunhu pamberi pesarudzo kana kuti delimitation. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura nevatori venhaume Harare nhasi, vanomirira Binga North muNational Assembly vaPrince Duveko Sivanda veCCC vati bato ravo harisi kufara nebhiri rekuvandudza mutemo wesarudzo kana kuti Electoral Amendment Bill iro ratove muparamende.
Voters' roll inofanira kunge ichioditwa kuti ioneke kuti zveshuwa vanhu vari mukati muyamuya vanhu here mavoters kwete maghost voters. Iyo voters roll inofanira kunge iri voters roll yokuti munhu anoda kuiona anogona kuiwana. Tiri kutarisira zvakare kuti tichati isusu pane logistics committee iriko yekuzeki yaya painoenda kunoita zvemaballot papers. Ngazviitiwe pane kutenderana nevanhu vese.
Vanotiwo zvinenge zvabuda musarudzo zvinofanira kuiswa pamadande mutande kuti munhu wese akwanise kuona kuti ndiani akunda. Vanotiwo vanoda kuti mutemo wesarudzo upe zvizvarwa zveZimbabwe zvinogara kunze mukana wekuvhota.
Tine vakawanda macitizens asiri kugona kuvhota, vanosanganisa vari mudiaspora, vari kusanganisa vari mumaprison. Tiri kuti isusu pane vari kudiaspora chero zvavo vasingagone kuvhotera kansela, vasingagone kuvhotera member of parliament nokuti havasi kugara munzvimbo imo, asi nokuda kwokuti macitizens ezimbabwe ngavatendedzwe kuvhotera president wavo.
Vazivisa kuti vakasvitsa zvimwe zvavanoda kuti zvive mubhiri iri. Kugurukota rezvemutemo vaziyambi-ziyambi svondo rapera uye vakatobvumirana pane zvimwe zvakaita sekuti panofanira kuva nokunyoreswazve kwevavhoti munzvimbo dzese munyika. Vasi vandavati vanotarisira kuti nhengo dzese dzeparamende dzichatsigira zvisungo zvebato ravo zvisinei nekuti ndevebato ripi, vachiti ndizvo chete zvinoita kuti paitwe sarudzo dzakajeka. Mutauri werimwe remapato ari muparamende reMDC vaWitness Dube vaudza Studio 7 kuti
patasvika apa panoda kuti tibatisane nekuti zano iyoyi tikasabatisana hatingazogone kuti tibvise.
Vanokokera nhengo dzebato riri kutonga rezano PF muparamende vachimirira Gutu South vapupuraito garepi vaudza Studio 7 kuti bato ravo rinotsigira bhiri rakaunzwa negurukota rezvemutemo kudare kwete zviri kutaurwa neCCC. Vachitaurawo pamusangano wanhasi vakapanobata chigaro chemunyori anoona nezvesarudzo muCCC vaIan Makone vati bato ravo rakagadzirira sarudzo uyewo richange riine vaongorori vesarudzo kana kuti maagents panzvimbo dzese dzekuvhotera. Vatiwo kunyange zano PF ikaita mhirizhonga hazvisi kuzovadzorera kumashure, asi vatogarepi vati zviri kuitwa neCCC kuchema kwevanhu vanoziva kuti vachakundwa musarudzo. Zvichakadaro, paramende nezuro yakapindura vanonzi inhengo yezano PF vatondera ichidawa kuti haina kukanganisa pakutambira gwaro rakabva kuZEC rakanzi rainge risina runyoro rwemakomishina ose eZEC. Gwetara vachidawa muzvinapundo Love Mumadhuku vati vamirira kunzwa kumatare.
Saka ndozvatinenge takamirira patiri izvezvizvi kuti tikwanise kuzoona mukana wekuti Chief Justice vachitipa kwekuenda. Sezvazvinotaura kutaura kuti nyaya iyi ichanzwika mudare guru reConstitutional Court ndinofunga mwedzi waMarch nekuti patiri panapa tiri kutanga February.
Paramende iri kuzeya bhiri rekuvandudza mutemo wesarudzo uye zvimwe zviri mubhiri iri kuti vanenge vapara mhosva dzemhirizhonga varambidzwe kupinda musarudzo uye kupa vechidiki nemadzimai zvigaro zvakati wandei mumakanzuru nemuparamende. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.
Apo nyika yatarisana nesarudzo dzichaitwa gore rino, vechidiki vakawanda vanoti mitemo ine chekuita nekuvhota inofanira kuwandudzwa kuitira kuti vakwanisewo kukwikwidza musarudzo idzi pasina zvipingaidzo. Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera.
Musarudzo dzakaitwa muna 2018, vechidiki vakati wandei vakapinda musarudzo idzi. Vamwe vakabudirira, vamwe vakakundikana. Asi gwendo guno vechidiki vanoti vachaona vechidiki vashoma, vachikwikwidza musarudzo idzi nepamusana pemitemo mitsva yakatarwa nekomisheni inoona nezvisarudzo munyika yeZimbabwe Electoral Commission. Mutauriri wevechidiki muCitizens Coalition for Change vaStephen Chuma, vanoti kushaya mari ndicho chimwe chikonzero chinoita kuti vechidiki vasakwanise kukwikwidza musarudzo.
Zvina zvina kumira zvakanaka munyika. Nokuti ukatarisa politics dzinozoenderana nokuti kuti uite candidate zvoda kuti unge une ma resource to support your campaign. Kutanga pa primary elections yatete. So ukazvitarisa manje unozoona kuti vanhu vakuru ndo vanenge vane mari. Saka ma political parties anofanira kutorawo chidanho chokumeka sure kuti vechidiki vanowaniswa mukana wekuti vaparticipate. Zvisinei nekuti une mari here kana kuti hauna mari.
Maonero aya anotsigigwa nemupepeti wenyaya dzezvimatongo gwenyika vaElton Ziki, avo vanoti kushaya zvikwanisiro zvakakwana ndiro dambudziko guru riri kutadzisa vechidiki kunge vachikwikwidza musarudzo.
Vechidiki vanhu vasina chouviri chokuti vangange vane zvikwanisiro zvinoita kuti vamiririre vamwe vavo mudare reparamende kana kuti mumakanzuro. Saka kana usina mari uri wechidiki zvinokuremera kuti uzadzikise zvinodiwa neZimbabwe Electoral Commission kuti unge uchipinda mukukwikwidza musarudzo.
Murume wechidiki ari kuda kukwikwidzawo musarudzo vaBruce Gunyere vemuHarare vanoti kumapato ndiko kunotangira rusarura pakuti ndiani anokwikwidza akamirira bato uye vechidiki vanenge vasina mari yekutsvaga rutsigiro.
Mumaparty structures atiri zvinoita kunge zvitsi maelections aya ane vanhu vakagadzirirwa kuti vane connection ivavo vega ndo vanongonzi ndo vanongopinda mumaelections ende kazhinji kacho vechidiki havaonekwe kuti zvinyatsobuda pachena kuti munhu anoda kuti akampeni muparty agoita councillor anomira sei hapana.
Mumwe wevashoma vechidiki vari muparamende Muzvare Tatenda Mavetera vanomirira Zanu PF mudunhu reSeke Chikomba vanoti pane zvakawanda zvinoitwa nemapato ezvimatongo gwenyika zvinooresa moyo yevechidiki.
Pangori nemuromo unogara uchitaura we need to demystify ukutaura kuti kwanzi politics is a dirty game. Nenyaya iyoyo a lot of young people would want to say no, I don't want to be associated with that because it's too dirty. Ukazoda kuvafunza kuti what is it that is dirty, you will find out that they don't even understand what it's all about.
Muzvare Mavetera vanoti kune varume vanoisa tanga wandida pamberi kuti vatsigire vanhukadzi kupinda muzvigaro zvepamusoro.
Zveshuwa tinowanika zvinhu zvakadaro asi hazvisi zvinhu zvatinokurudzira. Politics ine varume vakawanda. So varume zvavariwo vakawanda vachindo vanenge vari vazhinji vanenge vachipondera most of the issues zvinoitwa politics.
Asi munyori mukuru mubato reMDCT Muzvare Porina Mpariwa vanoti madzimai echidiki anofanira kuramba kushandiswa nevari muzvigaro zvepamusoro.
Vanotongoda dzidziso yakakwana vana vechidiki vasikana kuti vanongofanirwa kungomira pavanenge vari kwete kuti vanonyengedzwa nevanhu kunzi tanga vandida kuitira kuti ukwanise kuwana basa iroro. Isu sevakuru vari mupolitics tichitovatsigira nekuvadzivirira kuti vanoda kuvavhiringidza kana kuvashandisa varege kudaro.
Mukuru anoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reNational Association of Youth Organizations vaMcDonald Munyoro vanoti vechidiki vanokwanisa kuendesa nyika mberi nemazvo kana vakapiwa mukana.
Tikatarisa nyaya iyi inongodzoka kwatiri sevagari vemuZimbabwe kuti patinoona munhu anoda kumira achisarudzwa sevechidiki tinofungei? Mafungiro edu ndiwo here kana asiriwo? Titange kuonawo vechidiki sevanhu vanokwanisa kutimiririra vari munzvimbo dzavanenge vasarudzwa.
Kuti munhu akwikwidze kuva mumiriri weHouse of Assembly anofanirwa kubvisa mari inoita chiuru chimwe chete chimadhora ekuAmerica, ukuwo vanoda kukwikwidza kuita makanzura vachibvisiswa mazana maviri emadhora ekuAmerica. Nyanzvi munyaya dzeupfumi dzinoti mari iyi yakawanda zvikuru sezvo vechidiki vakawanda vasina mabasa, izvo zvinozoita kuti vatadze kunyoresa kuti vakwikwidze musarudzo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vari kutarisirwa nhasi kutsura mashoko emamiriro akaita zvinhu munyika kana kuti State of the Union Address. VaBiden vachataura pamberi pematare House of Representatives neSenate mudare reCapitol Hill kuWashington DC. Vari kutarisirwa kutaura nyaya dzezvoupfumi uye nyaya dzekudzivirirwa kwenyika. Gavhuna weArkansas amai Sarah Huckabee Sanders ndo vachataura vakamirira bato remaRepublicans vachipindura zvinenge zvataurwa navaBiden. Mukuziya nezvenyaya iyi Marvelous Mushanganya uye weStudio 7 abata nyanzvi munyadzo zvematongerwo enyika Dr. Moses Rumano avati vanotarisira kuti nyaya yekuurayiwa kwevatema nemapurisa muAmerica ichataurwa navaBiden.
Ndinodaira kuti waBiden wanotaura pamusoro pekunyuka kuri kuita mabasa muno munyika yeAmerica. Zviri kurangidza kuti vanhu vazhinji chaizvo vakukwanisa kuwana mabasa. Vanoshanda zvavanoda, vanosarudza kuti vanoda kunoshandira kupi. Chimwe chandinoona chinogona kutaurwa navaBiden inyaya yehondo pamusoro peRussia neUkraine, uye kuti vaanenge vachiti ivo vari kubatsira sei nyika yeUkraine pamwe chete nenyika dzavanodyidzana nadzo mupasi rese. Zvinoreva kuti izvo Russia yenge ichida kuita umbimbindoga hwekuda kurangidza chisimba chekuti inongoenda kune nyika diki uye yongopindira yongotora. Ndinoona kuti vachataura zvekare pamusoro pechiitiko chabva kuitika chebhaluni rinenge richishandiswa kusora nechina kuti rakazobayiwa rapinda munyanza, uye nenyaya yemapurisa zvaanenge achiita utsinye kunyanyanya kuvanhu vatema kunyanya varume. Ndinodaira kuti ndozvichasimudzwa nemutungamiriri wenyika yeAmerica, President Joe Biden.
Tinoonawo kuti bato remaRepublican richange riripo richiteerera. Pane kushora here kwamunofunga kuti vachange vari kuita? Takanyanyotarisa nenyaya iyi yekusora nebharuni richangobva kuputitswa here?
Igara ziwe iroro sekuti mhanza yembudzi iri pamabvi kuti maRepublican achange achipikisa kuti waBiden wanonoka kana kuti hurumende yavo yakanonoka kutora matanho wangadai wakadzirira bhaluni risati rapinda munyika yeAmerica. Asi inini ndinoona nezvematongerwo enyika unoda kupa mukana kune rimwe divi kuti vanhu vaone kuti zviri kufamba sei, pozoita tsanangudzo inogutsa uye kuti munhu anogutsikanawo kuti onai zvamaita izvi manga mapinda mukati menyika iyi. Ndinoona kuti waBiden wari munhu anoda kudyidzana nenyika dzese zvakanaka, haasi munhu anoda bakudenha anongoenda achimbondoti aparamura nebesapo achiparamura pesapo, asi munhu anomira kutanga ati onai zvinhu zvasvika kumba kwangu, saka ndaakuchiita matanha ndaakutora. Uye vaongorori wezvemauto vakanga vaona kuti bharuni harina ndofunga dambudziko rarinokonzera, asi raishandiswa kusora rakanga risina bazvinhu zvaizokonzera dambudziko mukati menyika yeAmerica.
Nyanzvi munyadzo zvematongerwo enyika Dr. Moses Rumano vanodzidzisa paFriends University kuWichita, Kansas muno muAmerica, vari parunhare kuKansas kwakare naMarvelous Mushanganya wewe Studio 7. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Gwaro richangoburikiswa neUnited Nations riri kuratidza kuti nyika dzemuAfrica ndidzo dzave nevanopfurikidza mwero wakawanda avari kuponda vanhu vakawanda. Bazi reUnited Nations reUnited Nations Development Program rinoti nyaya yeurombo kwete chitendero ndiyo yave kupa kuti vanhu vakawanda vanouya zvikamu makumi mapfumbamwe nezviviri kubva muzana kana kuti 92% vashande nezvikwata zvinopfurikidza mwero. Dzimwe nyanzvi mune zveupfumi dzinoti mari inotumirwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika yakakosha zvikuru sezvo ichibatsira mukuchengeta mhuri dzavo uyewo mukusimudzira mabhizimusi kuburikidza nekutenga kunozoitwa nemari idzi muzvitoro. Asi vamwe vanoti kunyanga hazvo yakakosha mari iyi haisi kukwanisa kusimudzira nyika kuburikidza nezvivakwa zvinosanganisira madhamu, migwagwa nemakambani matsva. Svondo rapera, Governor of Reserve Bank of Zimbabwe, Dr. John Mangudya, vakazivisa kuti nyika yakawana mari inoita $1.66 billion yemadhora ekuAmerica kubva kuzvizvarwa zvayo zviri kunze. Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vakazvimirira, Dr. Charles Mutasa, vanoti mari iyi inokosha zvikuru sezvo ichibatsira kuyamura dzimhuri pamwe chete nekuwanisa nyika mari yekunze kana kuti liquid cash.
Maremittances, mari dzinotumirwa nevana veZimbabwe izvodzo dzinotokosha kuvakurudza nyika, dzinoderedza urombo mumhuri dzakawanda. Vamwe vari kutoita mabhizinesi nemari dzemaremittances idzodzo, saka munotoona kuti izvozvo zvinowandudza upfumi hwenyika.
Izvo zvinotsinirwa neimwe nyanzvi mune zveupfumi vaLaxon Zembe, avo vanoti
zvinokosha pamari iyoyi ndechekuti mari iyi iri kuuya kutsigira upenyu nemararamiro iwana weZimbabwe emhuni kumusha ndo mari yacho yakavandisisa iri kudzoka kuno. Saka zvinokosha kuti mari iyoyi izoongororwe zvakare kuti pamari yese yakawanikwa iyi iri kuenda kundotsigira kurarama kwemhuri imari iyi, iri kuenda kumabhizinisi imari iyi. Zvinozotipangidza izvozvo kuti mari iyi saka kana yauya yakadaro iri kushandiswa sei, ichizobatsira sei kubudirira kwehupfumi hwenyika.
Asi muzvina bhizimusi vabusisa mwoyo vanoti kunyange hazvo mari idzi dzakakosha zvikuru, zvakakosha kuti paonekwe kuti vari kunze ava vangaitawo sei kuti mari dzavo dzipindewo mukusimudzira nyika kuburikidza nezvivakwa sezvavanoti zviri kuitika kune dzimwe nyika dzakaita seEthiopia.
Isusu tanga tichiti dai mari iyi ichiuya ichivaka zvinhu zvihombe munyika zvakafanana nemigwagwa nemabhiriji nezvimwe zvakadaro nezvimwe zvivako zvinovakiwa, zvinoita kuti nyika inyatsobudirira zvakanakisisa nekuti basa rekuita kuti Zimbabwe iendere mberi riitwe rakareruka. Nekuti isusu muno muZimbabwe mari yachona ishoma, zvainga zviri nani zvakakodzera kuti mari iyoyo kana ichiuya ishande mumabasa ekuvaka zvinhu zvihombe kwete kungotenga zvekudya. Ndo zvatanga takatarisira kuti zvinogoneka here. Ishoma inopinda muhomwe yehurumende kana takatarisa senge VAT inenge iri 15%.
Mutungamiri webato rinopikisa repatriotic Zimbabweans vachaos muchineripi mutama vanoti
mari iri kubva mhiri kwemakungwa yakakosha zvikuru chaizvo, nekuti chinodikanwa iconsumption anyway mukurarama kwedu meupenyu. Hurumende inofanira kuwanikwa ichiwana mari mukukolekta revenue yetax yavataura iyo. Haisi tax inobva chete kudiaspora, asi muproduction inoitwa mungave mumamines, mungave mumaindustries, and then mungave mumaimports ari kuya munyika. Saka revenue collection is important for the government of Zimbabwe in terms of tax and other tariffs and so on.
Mari yakawanikwa gore rapera yakakwira nezvikamu 16 kubva muzana kubva pamari yakatumirwa muna 2021 iyo yakasvika paUS $1.43 billion. Zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze zviri kukurudzirawo kuti dai zvapiwa mukana wokuti zvinge zvichivhota zviri munyika dzazvigere, sezvo hurumende iri kubatsirwawo nemari yazviri kutumira. Chirongwa chedu chelive talk chevechidiki cheThe Connection na 8 PM nhasi tiri kutarisa nyaya yechirongwa chakaparurwa nemapurisa chekusunga vari kutengesa nekuputa zvinodhaka. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera studio 7 chibatei na 7 PM pamasaisai anoti 919 AM, 4930-13860 ne 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 919 AM, 6175 ne 7255 shortwave. Zvongo yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Mutungamiri webato rinopikisa reTransform Zimbabwe vari zvakare mutungamiri wesangano reJuly 31st Movement vaJacob Ngaruvhume vomiswa pamberi pedare vachipomerwa mhosva yekuda kupide gura hurumende. Asi vaNgaruvhume vari kuramba mhosva yavari kupomerwa iyi. Bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change rokurudzira kuwandudzwa kwemimwe mitemo ine chekuita nesarudzo. Zimstat inoti varombo nevakaremara havana rutsigiro rwakanyanya rwavakawana kubva kuhurumende munguva yaipararira COVID-19 zvakanyanya munyika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsambambozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti murari zvakanaka vateereri, ndikusiyai mina Gaino Gumede Saidi.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zitovo, selamukela kuhlelo lwethu lozindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Thathe ithuba lokubonga uJonga Khandemiri ngokusipha indaba ngolimi lwesishona. Ngiyalemukela ngenjabulo kuStudio 7 ngolwesibili mhlaka 7 Mhlolanja 2023. Igama lami nguGaino Kumede Saidi. Endabeni zethu namhlanje.
Sifuna i-voters roll. Ibe i-voters roll yokuthi oyifunayo ekwanisa ukuyithola. Sifuna i-voters roll, ibe i-voters roll yokuthi umuntu uyakwanisa ukuthetha ukungulo okuthiwa iku-analyzer.
Abebandla ele-Citizens Coalition for Change bathi bamtshela kudala uhulumende ukuthi umthetho osalolongwa oqondisa ukhetho olwe-Electoral Amendment Bill kumele uqale ulungisiswe.
Sibona khona manje i-unemployment rate e-America is the lowest iphansi since 1969. So lokhu kukhombisa ukuthi isithembiso zakhe uBiden azenzayo sezifezekile.
Namhlanje kusihlwa umongameli Joe Biden weleMelika ukhangelelwe ukwethula umbiko wakhe oqakathekileyo owe-State of the Union Address walonyaka edalele iPhalamende leCongress eWashington DC. Abalungisa impahla zokuthengisela phandle kwelizwe behlise iphika lapho ibhanga lelizwe lethule uhlelo lokungezelela imali yakwamanye amazwe abangayigcina ngesilinganiso esilitshumi lanhlanu ekhulwini 15%. Zonke lezi indaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Abebandla ele-Citizens Coalition for Change bathi bamtshela kudala uhulumende ukuthi umthetho osalolongwa oqondisa ukhetho owe-Electoral Amendment Bill kumele uqale ulungisiswe kuguqulwe ezinye iziqa ukwedlula lokho okukhona manje andubana kuyiwe ekhethweni. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kuphume emhlanganweni owenziwe ngabe-CCC lentatheli zindaba e-Media Center lamhla wokuveza ukuba njengebandla bami ngaphi ngalomthetho osalolongwa owe-Electoral Amendment Bill. Ekhuluma kulomhlangano omela ibhinga edalela eParliamente engowebandla le-CCC, uMnumzana Prince Dubeko Swanda uthi bafisa ukuba kuguqulwe okuthile kule ibhili.
Sifuna i-voters roll. Ibe i-voters roll yokuthi oyifunayo ekwanisa ukuyithola. Sifuna i-voters roll, ibe i-voters roll yokuthi umuntu uyakwanisa ukuthetha ubungulo okuthiwa iku-analyzer. I-voters roll siyabe sifuna ukuthi singakayi kuma-elections ukhetho, i-voters roll kukwaniseke ukuthi khona kube ne-audit firm. Ama-audit firms angayi-audita ukuthi kubonakale ukuthi akula zipoko yini phakathina kwe-voters roll yona leyo. Singasuka khonapho-ke sikhangelele njalo ukuthi khona ama-ballot papers. Kufuze kube nesivunyelwano ukuthi ngubani ozadinda ama-ballot papers. Nxa angadindwa, adindwa njani? Ngubani oba phezulu, mbani oba phansi? Njalo nxa esesiyagcinwa, esehamba, esiya lapho ahamba khona. Wonke umuntu kabe kwazi ukuthi ahamba njani.
Ulandisa ngokunye abafisa kungene kuleli bhili uSibanda ogoqela ukuvunyelwa ukuvota kwabahlala kwamanye amazwe lapho bevotela umongameli kanye labasemajele.
Yibo embathile ukuthi kufuze ukuthi bevunyelwe ukuthi bevotele umongameli noma bengasoze bevotele ukansela noma bengasoze bevotele umember of parliament. Njalo sikhangelele ukuthi abasakhulayo abanele izeki kayanelisanga ukubafinyelela lapho abahlezi khona. Ibisithi kabahambe begade bebhalisa ukuvota kwenye indawo. Thina sithi abantu laba kabalayo leyo mali yokuthi bayenze njalo. Kungakafiki election ngakuvunyelwane ukuthi kube le voter registration blitz eyakwenza ukuthi khona izeki ihambe ebantwini iye babhalisa ukuvota. Kanti bese kusiba lezibotshwa ezokuthi zibe lesikhathi eside ziphakathina kwejele kumbe zizafika isikhathi eside. Abantu abanjalo kufuze ukuthi bencediswe ukuthi lawo bethole ithuba lokuthi bevotele abakhokheli babo.
UMnumzana Munashe Mthuza isiphathamandla seZANU PF uthi baleqiniso lokuba uzolungisiswa ngendlela lomthetho.
Masisiya uketo luka 2023. Asenzeni gonke ngokuthula ngothando njengabantwana abeZimbabwe. Abantu abayenze izinto ngendlela etshengisa ukuthula, ngendlela etshengisa ukuthi hayi ilizwe lethu leli aliye phambili. Sichiye ize, sichiye laba abasenga lezimithiyo, sichiye laba abathanda ukuqamba amanga njalo abathi bona akula sithwala esizadliwe eZimbabwe ngoba bazafaka ichebe-chebe.
Ingcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Chenesani Ntungakwa uthi amabandla aphikisayo ezombusazwe ehlala ekhala ngenguquko le.
Udaba lolu lunzima ngenxa yokuthi asonto ezinja lezi ezikhulunywayo. Udaba lwe-voters roll, udaba lwe-electronic voters roll. Into mina kuphela enzisa ubuhlungu njengesizalo saseZimbabwe ukuthi akusela sikhathi singakayovota. Lapho ngingakwazi nje ukuthi kuyenziwa njani. Kodwa ngibona mina izano isebenzisa esengathi yi-system kumbeni esengathi yi-public service system ozeki bonaba o-Ministry of Home Affairs ama-office alelungile okulungisa lokho.
Abe-TCCC bathi balethemba lokuba kuzokwemukeleka lokho abafisa ukuthi kuguqulwe kuleli bhili ukwenzela ukuthi kube ngumthetho owenza abaqhuba ukhetho baluqhube ngendlela ukuze le mpumela yalo yamukeleke. Nimele Studio 7 ngise Harare ningumevis kama.
Umkhokheli webandla le-MDCT umnumzana Douglas Monsora uthi ukhetho lweZimbabwe soluqiliwe vele kungakenziwa nxa kukhangelwa isimo esikhona elizweni. UMonsora uthi imizamo yokukhulumisana kwamabandla wonke yagoqela elakhe LCCC, ZANU-PF lamanye isiqalile ukuze kudingwe indlela eziningi ukuthi lolu khetho lube ngolwamukelwa ngumuntu wonke. UPraxidus Jeremiah usethulela lolu daba.
Ekhuluma lentatheli izindaba izolo, uMonsora uthe kusobala ukubana isimo esiselizweni asivumeli ukubana kuqhutshwe ukhetho olubalulekileyo. Uthe ugwalo lokubekwa kwemingcele olwe-delimitation lokubeke sobala ukubana izeki kayilungelanga ukuqhuba ukhetho ngokubeka imingcele engasekelwa ngamanye amabandla, ikakhulu aphikisayo. Lokho kugcizelelwe yisikhulumeli sebandla lakhe, umnumzana Witness Dube.
Thina njengebandla le-MDC sikholelwa ukuthi kumele kube lokuxoxisana ukuze silungisisane kwezokhetho lezi. Kwesinye isikhathi abantu bayaphatheka ngokuthethisana ku-social media langaphi langaphi kungelanto elungiswayo. Kukanti kanti abantu bangahlala phansi ethebulini njengesake sakuyenza ngo-2008 siya ku-2013 lapho esayenza khona i-constitution entsha. Sasihlalisane phansi, savumelana. Saphuma le constitution entsha, saphuma le electoral act entsha. Okwakhathesi imithetho eku constitution iqondile, osokudingeka ukuthi kulayiniswe. Ngakho lokho yinto esingazihlalela phansi nje sikhulumisane laba kubandla ubusayo, lama opposition parties wonke, lama stakeholders wonke. Asikholele ukuthi nje uyala siloko sithethisana, siloko sihlokozana kungelanto eyenziwayo kulento okungayiletha eyingqubekela phambili kumbe impumelelo ku-electoral reforms zethu.
Umnumzana Monashe Mthuta webandla leZANU-PF yena uthi ibandla lakhe kalizahlupho ngokhetho lweZimbabwe.
Angazi ukuthi okumele ku-dialogue kuyini, sikhuluma ngento leyo abayithi ngama-electoral reforms, ngoba kule parliament esilayo eZimbabwe okuyikho khona amalunga amabandla akhethwa ngabantu ukuthi beyilungisa imithetho yelizwe ahlangana khona. Esikutshoyo thina ukuthi iparlamento yindawo eqakathekileyo ukuthi abantu bekhulume indaba lezi. U-president njalo ulungise i-political platform yama-political actors Polat ukuthi bebuthane bekhulume njalo. Yena lowo ubaba umnumzana Monsora ube ngomunye aba part of Polat. So yikuyini asebeyihluleke ukukhuluma e-parliament, yikuyini asebeyihluleke ukukhuluma ku-Polat osofuna ukuthi abantu bebuthane. asingayenzi njengabantu abakudala abathanda ukwenza amadale lokubuthana besenza imihlangano eyokuthi bekhulume ngomhlangano ukuze belungiselele umhlangano. Esikuthoyo thina ukuthi okwakhathesi amabandla sokumele akhankasele ukuthi avotele ngo-2023. Nxa ungelabantu kumele uchiye laba balabantu bekhankase. Ungasaqala ufuna ukuthi abantu beli kube khuluma. Siyazi kulamanye amabandla ayesaba ukuya ku-election ukhethe siya kilo. Sithi kibo hayi, lethani abantu bonke abalisupportayo bebuye kuzani PF ukwenzela ukuthi singaqeda isikhathi siqeda imali ezabantu abeZimbabwe. Sibuthana sixoxa ngokuxoxa ukuze sixoxisise into efuna ukuxoxwa.
Kungxoxo ayenze le Studio 7 ngeviki edluleyo, umkhokheli we-CCC uMnumzana Nelson Chamisa ukanye evumelana lo Monzora ukuthi ngendlela ephathwe ngayo ugwalo lokwehlukanisa imingcele ole delimitation la ngendlela umthetho wezokhetho ohlelwe ngawo, ukhetho lwalonyaka alusoze lube ngolukhululekileyo. Abezanu PF bona lokho beqhubekela besithi ababoni okubi ngokwehlukaniswa kwemingcele. Ngimele iStudio 7, ngise Washington DC, ngingoPraxedes Jeremiah.
Namhla kusihlwa eMelika, uMongameli Joe Biden wele eMelika ukhangelelwe ukwethula umbiko wakhe oqakathekileyo we-State of the Union Address walonyaka edale lePhalamende leCongress eWashington DC. Lumbiko uzasakazwa imisakazo kamabonakude etshiyeneyo lakumaradio elizweni jikelele. UBiden ukhangelelwe ukugxila kakhulu lapho uhulumende wakhe enelise ukwenza kuhle ngomnyaka odluleyo, okugoqela ukutholakala kwemisebenzi, ukulungiswa kwezakhiwo, ukugoqela imigwaqo, injanji lamabholoholo kunye. Ukuhlaziya lolu daba eStudio 7 ixoxele uMnumzana Dan Moyo, isizalwane seZimbabwe olandela ezombusazwe.
Sikhangelele ukuthi uMongameli Joe Biden uzozincoma kakhulu kule State of the Union Address ngokuphumelela komkhonomi we-America kusukela ekuthatheni kwakhe umbuso ngo-2020. Sibona khona manje i-unemployment rate e-America is the lowest, iphansi since 1969. So lokhu kukhombisa ukuthi izithembiso zakhe uBiden azenzayo ekhampeyina ngo-2020 ukuthi uzoletha imisebenzi e-America sezifezekile. Ngakho sikhangelele ukuthi uBiden uzoncoma kakhulu ngaleyo success. Sibonile njalo impumelelo eyenziwe libandla lakhe lama-Democrat kukhetho oludlulileyo ngo-November umnyaka ophelileyo. Ukhetho lolu khangelelwe ukuthi ma kubhekisiswa i-history, ibandla elilomongameli lijwayele ukudliwa kakhulu kuma-midterm elections lines wangu-November. Sabona umongameli Barack Obama ibandla lakhe lama-Democrats laluza ama-city engathi afika amashumi ayisithu. Into evamisileyo even u-president u-George W. Bush ibandla lakhe lalo laluza ama-city.
Ngubamba umlomo khonapho moyo, kukho na kodwa ama-Republicans abamsola ngakho kakhulu ezomkhonomi lokukhuphuka kwentengo yamafutha ezimota lokunye. Kungabe bamchothoza okulengqondo yini ama-Republicans kumbe sokuyipolitiki kuphela?
I think esikubonayo ukuthi ipolitiki inkulu kakhulu, i-division esikhona ku-Congress la ku-Senate isinkulu kakhulu. Ama-Republicans ayikho nje into enhle abangayibona yenziwa ngama-Democrats regardless ukuthi umkhonomi uqhubeka kanjani. Yebo, siyavuma ukuthi intengo zezinto zikhuphukile last year, and siyazi ukubana okuningi kwakhona kwaqalwa ludaba lokuthi i-COVID iyaphambanisa izindlela zokutransporta izinto mazisuka kubo China, esingathi supply chain yadisrupteka kakhulu. Sabona njalo impi enzakala e-Ukraine qalwe yi-Russia, layo idisturba kakhulu amafutha ngoba i-Russia yi-producer amafutha enkulu kakhulu. So ama-Republican wonke lokho bathanda ukuthi bangakuvezi sobala ngoba kuyabaphazamisa kupolitiki yabo. Sizobabona betola njalo nje ukuthi uBiden even umkhonomi siwubona thina uqhubekela phambili kumelela bona. Sizozwa bekhuluma besola ngodaba le-debt ceiling ukuthi isikwelede se-America sesisikhulu kakhulu, and therefore abafuni ukuthi izikwelede zibhatalwe.
Kulodaba manje nobelukhathaza olumayelana lebaluni lele libonakale lisemayezini elizweni leMelika okubikwa ngele China eselidutshuliwe. Ubona ezakhuluma ngakho yini lakho lokho umnumzana Biden?
Yeah, I think ukuzomele akukhulume lokho ngoba yinto ama Americans ayikhangelele kakhulu ngoba sizwile esolwa kakhulu kumaphephandaba ngama Republicans ukuthi ukhanya eweak elula kakhulu ngoba uyadelelwa ngamanye amazwe afana labo China bekumele ukuthi alidule vele besanda kulibona kodwa sizwile yena uBiden explainer and I'm sure futhi uzoqhubeka explainer ihlazulula udaba lolu kule State of the Union ukubana bekungasizi ngaleso sikhathi ukuthi lidutshulwe ibhaluni leli ngoba bekungaziwa ukuthi li-collecta information ibani bekule ngqondo ehlakaniphileyo ukuthi ibhaluni leli balidule sebeqale balistadisha babona ukuthi kahle kahle lenzani njalo futhi bekwazi ukuthi lapho abalidulela khona kusoze kulimaze izizalwane ze-America.
Umnumzana Dan Moyo isizalwane seZimbabwe olandela ezombusazwe sixoxelaye eseVirginia khonapha kwele Melika. Kwesivela kwamanye amazwe ngamafitshane, inhlanganiso ye-United States Agency for International Development, USAID, ithi ithumeza amaqembu okuyacinga lokuhlazulula abantu abangabe bevalelekile ngaphansi kwemfucumfucu ebutheneyo kulandela ukuzamazama komhlaba kwele Turkey lele Syria okuchiye kubulele abantu abazinkulungwane ezimbalwa. Uhulumende wele Melika ngomvulo uthe usalokhu evutha ingcezu zebhaluni lokucupha ebelithunyezwe ngele China kwele Melika. Leli bhaluni ladutshulwa selindiza phezu kolwandle lwe-Atlantic ngemva kokulilandela okwamalanga. Uthe okwamanje abacephethi basahlolisisa lezo ngcezu. Ele China livumile ngolwesibili ukubana leli bhaluni ngelalo. Inhlanganiso eGhana Football Association isikhiphe umbiko enkundleni yobulembu eTwitter ngolwesibili ukuba omunye wabadlali belizwe owake wadlalela iqembu leNewcastle uChristian Atsu utholakele ephila ngaphansi kwemfucufucu ngemva kokuzamazama komhlaba okubulala izinkulungwane zabantu kwele Turkey nomakhelwane walo eleSyria. Isiphathamandla kazitshongo ukubana ulimele kangakanani. Abalungisa impahla zokuthengisa phandle kwelizwe behlise iphika lapho ibhanga lelizwe lethule uhlelo lokungezelela imali yakwamanye amazwe abangayigcina ngesilinganiso esilitshumi lanhlanu ekhulwini 15%. Phambilini bebelakho ukugcina isilinganiso samachumi ayisithupha ekhulwini 60%. Kodwa ngemva kwaleso saziso sebezagcina isilinganiso sokungamachumi ayisikhombisa lanhlanu ekhulwini 75%. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abacubungula ngezomnotho bathi luhle uhlelo lukahulumende lokwengezelela imali egcinwa ngosomabhizimusi xa bezakuthi bebuyela emkambo uyadinga imali yakwamanye amazwe bayithole. But bona akulandaba ukubana bagcina malini kule mali. Oba kuqakathekisayo yikuthi banelise ukuthola imali yakwamanye amazwe nxa beyidinga, okuyikho okuzakwenza babe lomfutho njalo bathembe uhulumende. Umnumzana Thabo Ndlovu enye yalezincwethi ezicubungula izomnotho uthi lokhu kuqondile kodwa lokhe bekhangelele ukuthi kwehliswe futhi.
Vele khona ukuthi kube le price discovery kumele ibe ku-100%. Ama-exporters they were trying ukuthi bebecela as it is ukuthi usithengisele ukuthi la makhosta abahlangana lawo amaningi angikhona sefuna ama-USDs rather than i-RTGS. So yes, i-policy lay i-right, but ngibona ngazathi vele khona ukuthi kube ne-demand e-right, ukuthi kube ne-step. I-demand and supply will always give you the price.
Umnumzana Winston Babbage, umsekeli kamgcinisihlalo wenhlanganiso eye-Commodities Zimbabwe Commercial Farmers Union, uthi lokhu kujabulise kakhulu abalimi.
regarding the lowering of interest rates and increasing the forex exchange, who exporters in the right direction and players in the agriculture industry are happy, and as farmers unions we will continue to engage government to continue to even play field for a win-win situation for all the players.
Unkosikazi Sanele Nyathi olebhizimusi esacathulayo uthi lokho kubanika igunya lokuthi baqhubeke besebenza ngamandla.
Lathi esilamabhizinisi amancane asakhulayo siyasamukela isinqumo lesi se-RBZ sokwehlisa ama-lending cost lawa akade ekhona. Siyakwamukela kakhulu isikhangelo ukuthi lathi nxa siboleka imali sithuthukise amakhampani. Nxa siwathuthukisa khona lapho kutsho ukuthi lathi siyayengezelela, siyathuthukisa umnotho welizwe, siyakwamukela lokhu. So ngathi uhulumende angahlala nje isikhathi esinye ngesinye belokhu e-reviewa izinto ezinjalo ukwenza ukuthi sikwanise ukuthi sisukume sikhulise amabhizinisi.
Usibalukhulu webhanga elikhulu ele-Reserve Bank of Zimbabwe uDokotela John Mangushka esethula umbiko wakhe owe-monetary policy uchaze ukubana sebehlise isilinganiso sokuboleka imali emabhanga, lokhu akhangelele ukukhuthaza osomabhizimusi ukuthi baboleke. Isilinganiso sokuboleka sisuke kumakhulu amabili ekhulwini 200% sisiya kukhulu lengxenye ekhulwini 150%. Ukwehla kwesilinganiso sokuboleka imali kukhangelelwe ukukhuthaza osomabhizimusi kanye lozulu jikelele ukubana baboleke lula imali. Uchaze ukubana linguquko ibuya ngesikhathi umnotho welizwe unganyikinyeki, laloba kulokungahlaliseki komnotho womhlaba wonke jikelele. Wengeze ngokuthi ngomnyaka odluleyo imali yaphandle kwelizwe engene elizweni ifika phose amabhiliyoni alishumi lambili, US$11.6 billion, kuthi imali eyayithunyezwa zimuli ezihlala phandle kwelizwe yaqansa ngesilinganiso esilishumi lane ekhulwini 14%, okwaba yimali phose engamabhiliyoni amabili US$1.66 billion. Kuphela inyanga kaZibandlela inhlanganiso yeZimbabwe National Statistics Agency ZimStats ikhiphe umbiko othi ukukhuphuka kwentengo yempahla kwehlile nxa kuqhathaniswa lomphalakazi. Lolu daba selulotshelwe ngobathabile Masuku, kodwa lalubalelwa emoyeni ngoPraxedes Jeremiah.
So uphume inkuthazo yokuthi indlela lemithetho eqondisa ukuqhutshwa kokhetho ukuze kudale amathuba ukuthi abasakhulayo bangene kwezombusazwe njalo bancintise bekhululekile. Linkuthazo iphuma ngesikhathi lonyaka elizwe likhangelele ukuqhuba ukhetho. UTobias Mdzingwa weStudio 7 usethulela lolu daba eseHarare.
AbeZimbabwe National Statistics Agency ZimStat babika ukuba abatsha baseZimbabwe bayisilinganiso esedlula amathuma ayisithupha lengxenye ekhuleni 65% lenani labantu abaselizweni. Ngakho-ke ingcwethe ezicubungula ezombusazwe zithi kuqakathekile ukuthi abatsha babe baningi ezikhundleni zokukhokhela njengoba imithetho eminingi ebekwayo iqondisa impilo zabo. Kodwa kakunjalo okwamanje balutshwana abasakhulayo abenelisayo ukuncintisa ezikhundleni zobukhokheli benelise labo ukuthuthukisa izigaba zabo kanye lomnotho welizwe. Umeli wempopho mayidale lephalamende uMnumzana Charles Moyo uthi kuningi okwenza abatsha behluleke ukuncintisa loba befisa.
Ontanga bayesaba ukungena kuma positions. Okwesibili kuyabe kufunakala imali ekukampena. So ontanga bayabengela ama-resources ona lawo because akula msebenzi abasebenzi. Okunye abantu babekangela ukuthi bakhetha ama-councillors lama MPs abalezindlu. So kuba nzima ukuthi bamelele abantu, bamelele izakhamizi bona bengela zindlu.
UMnumzana Makileo Mapumo ngomunye wabasakhulayo okhala ngokuthi abadala abafuni ukubavulela amathuba.
Thina sithi abadala kufuze ukuthi babe le succession plan e-right. And the succession plan yabuyabe ifuze ukuthi ibe le caucus yokuthi sifuna ama-youth angu-3 or angu-4 ukuthi siyabe sihamba lawo sibafundise ukuthi umsebenzi uhambiswa njani. Sibekwazi ukuthi hayi nxa sebengekho baye bebona ukuthi hayi lapha yithe safundisayo. But akula konke khonokho.
Omunye njalo osakhulayo okhulumele Studio 7 ekobulawayo kodwa ungathandanga ukuvezwa igama uthi isimo esiselizweni asibaniki intshukuntshuku yokufuna ukungena kwezombusazwe.
kusukusela lokhe kwaba intolo ntolo akula lutho olutshintshayo. Izinto zibanzima zisiya phambili, uyathola ukuthi kuyawina abantu abafana naye ngazo zonke izikhathi, kodwa impilo zabantu abasha zingatshintshi kumbe zibe worse. So kuba nzima ukuthi ubone kuthembisa kumbe ubone kulesidingo sokuthi lawe uparticipate entweni engelatshintsho.
Abesifazana abasakhulayo abafisa ukuncintisa kwezombusazwe, kukhanya indubo zabo zibuye zibe ziningi ezibadonsela emuva. Unkosazana Thandekile Moyo ngowesifazane osakhulayo wakoBulawayo. Yena uthi inkinga ezibhekane labasakhulayo besifazane ziphethwe kabili kulezi zabesilisa.
Sithola ukuthi sigcina sesisetshenziswa ngobaba. Ngoba ukuthi ube yi-candidate, umuntu uyabe sefuna ukuthi angene la emacansini. Ngoba isikhathi esinye ngumuntu ongumama uyabe engelamali yokuthi aqalise ukuyenza ama-campaign. Imali yabe ihlupha endlini.
Unobhala jikelele we-task force ekhokhela abatsha kubandla le-CCC, uMnumzana Phasha Sibanda, uthi abadala yibo abavimba abasakhulayo ukuphatheka kwezombusazwe kanye lokuncintisa.
Ikakhulukazi kulaba bezanu PF ontanga basetshenziswa njengabantu okumele bephakamise udlame, njalo ntanga bahlezi besetshenziswa ekubhidlizeni. Ngoba ungananzelela lapho kule violence khona izikhathi eziningi kuhlezi kusetshenziswa amayouth.
Kasene lisanga ukuthapha amazwi enkokheli yabatsha abebandla lezanu PF, kodwa omunye wabasakhulayo abenelisa ukukhethwa ukuba sedale lephalamende, unkosazana Thathenda Mavetera omela iseke Chikomba engowezanu PF, uthi kuningi okungenziwa ngamabandla ezombusazwe ukufundisa abasakhulayo ngokuqakatheka kokungena kwezombusazwe ngoba kusilela kakhulu lolo lwazi. Sikhuluma nje nyakenye ikhomishini ebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission yafaka umthetho othi wonke ongafuna ukuncintisa ukuba sedale lephalamende kumele akhokhe inkulungwane eyodwa yamadola eMelika. Ukuthi abafuna ukuncintisa kumakhansili kumele bahlawule amakhulu amabili amadola eMelika, okuyinhlawulo engeneliswa ngabasakhulayo abaningi. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguTobias Mutsingwa.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso, sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba nezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Good Life Talk namhlanje kuhlelo The Connection. Siqhubekela phambili sikhangela udubo osolusabalele eZimbabwe olokuthathwa kwezidakamizwa ngabasakhulayo. Singakehlukani zihlobo, kasikhangeleni inhloko zendaba ebezikhokhela namhla. Abebandla le-Citizens Coalition for Change bathi bamtshela kudala uhulumende ukuthi umthetho osalolongwa oqondisa ukhetho owe-Electoral Amendment Bill kumele uqale ulungisiswe. Namhlanje kusihlwa eMelika, uMongameli Joseph Biden ukhangelelwe ukwethula umbiko wakhe oqakathekileyo owe-State of the Union Address walonyaka edale lephalamende le-Congress e-Washington DC. Abalungisa impahla zokuthengisa phandle kwelizwe behlise iphika lapho ibhanga lelizwe lethule uhlelo lokungezelela imali kwamanye amanye amazwe abangayigcina ngesilinganiso esilitshumi lanhlanu ekhulwini 15%. Sesilugqiba ke lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo. Ngise Washington DC nguGaino Gumede Saidi. Kusasa lizahlangana, kusasa ekuseni lizadibana lo Chris Gande ozaliphathela indaba ngo-6:30 ekuseni. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa yenawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.